tinourombo zvikuru nekushaya kwavamugadzi. Chokutanga muzvikuru wangu mwana wavamagumbo. Chechipiri, takashanda tese kwenhambo refu. Asi ndinoda kuti ndipini wazi tichichena vamugabe nekushaya kwavaita tinenge tichishushikana kuti vamugabe haana kutisiyira good legacy nokuti legacy yakatisiyira ilegacy yeviolence yokurwisana kwavanhu yokunetsa vanhu nokusunga vanhu zvinova zvinhu zvataiva tisingafungiri zvataiva hondo navana chitepo taifunga kuti tinoda kuti tivake nyika yakasununguka nyika yavanhu vatema vanozvitonga bati muzukuru wangu uyu haana kuita zvataifungira kuti unofanira kuita nokuti akafanya makeriers avanhu vakawanda vakafanya generation yavana vadiki kuti havana kumbowanawo mukana wokuti vatonge kana kuti vatongwe zvakanaka saka ini hangu handina kunyanyisa kugutsikana nekutungamira kwavamugabe.
Imi makagara navamugabe kwenguva yakareba kuMozambique, zvii zvamungataura pamusoro pekugarisana kwamaiita?
Tiri kuMozambique vakandishungurudza ini navamwe vangu vakatiisa makomba tichigara semhuka saka ini handina hangu mashoko akanaka andingataura pamusoro pavamugabe nokuti he has left the trail of destruction iri kuti kana even nanhasi ukatozitarira Zimbabwe unoona kuti Zimbabwe yaita marara chaiwo chaiwo nemhaka yavo.
Zvii zvamunofunga kuti vamugabe vaifanira kuita?
Tiri kuti vaifanira kuita a proper succession plan but havana kuita a proper succession plan instead vavange vachida kutoramba vachiwedzera madzimba avo kana kuti vazopa mudzima yavo kana kuzopa vana vavo zvakazoita kuti kuzova nemhirishonga nekuizi zvakazoitika zvaazingambofani kutitiku ende takangoita kuti zvakaita kuna vana Namibia kuna vana Mozambique kuna vana South Africa ende kuda tigere zvakanaka saka ini hangu handinyanyise kufadzwa nezvavakaita tino murombo tivaida but tongoti mwari wendi unoziva
vagumbo tinoziva hedu kuti munhu wese upenyu hwake anogona kunge asiri munhu akatsarukana kana kunaka asi ane zvimwewo zvamunogona kuzoti anga akaipa hake asi apa ane chaakaitawo chaakanatsa zvii zvamungadonongorawo
pandiri ini hangu dzoka sokudaro kwandaita ndinowana zvichirema chaizvo nokuti tiri kunze kwenyika 1977 kwatakaita congress takadhibheta nyaya yekuti topinda muzimbabwe takabatana here kana topinda muzimbabwe takaparadzana nezvapo tikapikisana chaizvo ndikamutaura kuti zvikuru hati anosvika kuzimbabwe tikazozingirira tereka sizinoo zvazisi yakazouya igukurawo ndiyeye anyway kana uchiti titaure zvinhu zvaakaitawo zvakanaka hazvo ndingangoti area yandinofungira kuti yakanyanyisa kugona yanga iri area yeeducation ndofunga akata education yakanaka chose kuti munyika nanhasi literacy yetu yedu yakanaka iri kumaover 90 ini ndingangoti ndizvozvo uye neminda although akaitora hake yachona ine disorderly manner asi akatipa minda kana tokonewawo kungokonewawo kurima hedu but minda takanga tapiwa saka ndingangoti imindo zviviri izvozvo education neland.
Takanzwawo mazuva apera vamugabe vachinzi vakataura kuti havadi kuzovigwa kumagamba vanoda kunovigwa kumusha kwavo. Imi muchivatarisa zvinokodzera here kuti vamugabe vavigwe kuhirozeka kana kuti vanovigwawo kumusha kwavo?
Zvinoneta jonga nokuti marizini akatiwa kana ari yawo anoti handidi kuti mutungamiri wenyika aribeko jome emerson azotaura pamusoro pangu ndava ndichida kuti kuda Hidu kaka wangu wari wana mbezi kwa wana kitano kuda wanuma njula kuda wa hawezi mjira uti wangu wa vuta ura kuna wana uti aa kuda zimona mbo kuda zimu chunga kwa kwa wangu wana shilingi zimonga chunga zichibu zia leta ina angu andine mezi kuna wiga maa euros a euro is a euro wedo wangu wapa nishan shine ana wangu wapa kate kana uri hiyo uri hiyo wakara shonga ita wani wano kuziwa tu munu anenge haka shambila nika yake hii haka achira kuundari shunguku kaka kana muri yake ino dekoko ahili andine ina hii bihizi ni yao hiyo.